Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 30 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York musarudzo dzemuAmerica. Hurumende yotanga chirongwa chekupa vanhu mari yekutenga chikafu. Injwe mimwe emisoro inaudzidu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vari kukupidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vakaita misangano yekupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo iri kuitwa svondo rinouya nemusi wechipiri. Mutori wenhau weVOA Caroline Pressut anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naBlessing Zulu weVOA Studio 7.
Kwasara mazuva matanhatu chete kuti sarudzo iitwe vari kukwikwidzana vave kuita sevanhu vari kuchuchisa nyaya mudare.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Mungati muri pari nani here zvichienzaniswa nemakore mana adarika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura mashoko aya kuMadison Square Garden kuNew York vachitaura nezvenyaya yevanopinda munyika vasina magwaro uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvoupfumi.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign
Kamala Harris auraya mushandi vapedza makore akawanda vachivaka dzimwe nyika vachirwira kudzivirira dzimwe nyika iko zvino tichange tokwanisa kuvaka nyika yedu kuvhara maborder edu uye kuchengetedza zvizvarwa zvenyika yedu Iyi ndiyo inonzi America kutanga.
Nhandare yeMadison Square Garden inopinda vanhu zviuru makumi maviri yainge yakazara uye vamwe vanhu vakatorarapo kuitira kuti vakwanise kupinda. Achitaura nenhepfenyuro yeWABC Virginia Avery akati
He kind of cool to have a role model, but honestly I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs.
Mumwe akataura pamusangano wava Trump uyu ndiNazim Karim.
He's outspoken, he's unscripted. And he resonates with me.
Muzvare Carol Vasquez vakange vari pamusangano uyu vanotiwo
I really see that Trump is going to take us to the next level.
Ndinoona vaTrump vachitiendesa pachidanho chepamusoro-soro.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakasarudza kuenda paEllipse muWashington DC pedyo nemuzinda weWhite House imba ichagara anenge akunda pakati pavo navaTrump svondo rinouya.
It is time for a new generation of leadership in America.
Yare nguva yeutungamiri hutsva huchiri kutemwa dzinobva ropa muAmerica.
Amai Harris vakapa muono wavo neramangwana reAmerica vachiratidza musiyano wavo navaTrump.
It is time to turn the page on the drama and the conflict.
Yare nguva yekuti titange zvitsva tisiyane nezvekunetsa. Ndichadzika mutemo wokumisa vemabhizinesi kungowedzera mitengo zvisina kufanira. Ndichadzikisa mutengo wemishonga wechirwere cheshuga nekuderedzawo mari inobhadharwa nevanhu kana vachida kurapwa.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri pamusangano uyu. Mumwe ainge ari pamusangano uyu ndiAngela Coleman.
The first woman president, I would love to see that in my lifespan.
David Damatia anga ari pamusangano waAmai Harris anotiwo
I am a gay man and me personally I like to keep my rights.
Ndiri ngochani yechirume Asi ini pache zangu, ndoda kuchengeteza kodzero zangu.
Mumwe mtsigiri wa Mai Harris, ndi Alicia Rau, akangari wopa msangano uyu.
She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency.
Anoremekedza kodzero dzemadzimai dzekuti akwanise kubvisa pamuviri, kodzero dzekusarudza zvavanoda. Nofunga akasarudzwa inini achaona kuti madzimai haazorambidzwe kubvisa nhumbu muAmerica.
Pachitariswa kuti sarudzo idzi mangange chaiwo pari zvino, zvinogona kunetsa kuti zvizivikanwe kuti ndiani anenge akunda nemusi wechipiri manheru. Mune mamwe matunhu, vamwe vanhu vatotanga kuenda kumatare panyaya yekuti mavhoti achaverengwa sei uye kuti ndiani ane kodzero yekuvhota. Nyaya iyi yatumirwa naCarol Presut weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Zimbabwe Service, Washington DC.
Tichiri panyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu vavhota kusvika pari zvino kubva zvakavhurwa mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika musarudzo yemuAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zviri kuvhota musi wa5 mbudzi unove mwedzi unouya musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende nevatungamiri pamwe vamiriri vematunhu. Asi vasingakwanise kuvhota pazuva iri vakapiwa mukana wekukasika kuvhota kana kuti early voting vachishandisa matsamba kana kuenda kunzvimbo dzakakasika kuvhurwa. Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa, ava vanove mufundisi ndemumwe wevanhu vakakwanisa kukasika kunovhota mudunhu reNew York mavanogara. Ngatinzwei vachitsanangura kuti zvakavafambira sei.
Ragore rangu rechitatu ndichivhota. Mamwe makore yandinosivhota musi wekuvhota chaiwo, asi ndakawana mukana wokuti ndinovhota nekukurumidza mazuva vakachipa. Saka ndakatongopfuurawo nepo ichitobva kune mumwe musangano ndandatoti ndapfuura nepano ndingopinda ndione kuti raini racho rakamira sei. Kwakutopinda kwakutoona hapana kana raini, pamberi pangu panga pana munhu mumwe chete. Takutotaudzwa ko maita mauya pindai neapa pindai neapa, tata vatatopinda. Ndapinda kwakutonzi zita vanenge vaine kakompyuta kavo kane mazita emunhu wese ari registered kuvhota. First three letters, the last name and the first name. Ndabva ndavatasvika mukompyuta vobva vaona zita rangu ndipascreen uchitarisa kuti zvese zvakanyorwa apa ndizvo here. Ndikati handizvo, zvobva zvanzi chisaina. Ndosaina, ndibva ndasaina. Ndasaina kumashure kwavo kunenge kune print. Madhoketa anenge asipo akangomira, vanotoprinta as you come. Saka kwakutoprintirwa, kwakutoisirwa muchifolda, kwakutonzi upuwa direction chenda yapo pari private, pane pachitori nepenzura ipapo, wotopindawo mukakompartiment kako kakatogadzirwa wotomira padesk woita misarudzo yako.
Urongwa ihwohwu hwakakutorerai nguva yakadii kubva pamapinda muchitanga kusvika kusvika muvhote munge muchibuda?
Less than 5 minutes.
Saka zvii zvamungati ichi chindo chakanyanya kuimpressai kana chakakufadzai neurongwa hwese hwamakaita?
Ndakaimpressa nezvinhu zvakatiyiwa ndei. Chekutanga izvozvo zvokuti hapana kuti pane mabalodzi anenge akaungana samwe urobviswa kana mubhoksi kana pai mopiwa. Inotoprintwa ipapo. Iwewo kana vatongokutambidza hapana mumwe munhu anozobvumirwa kuti kana kuribata. Unotoona kutoti hapana kubirira kuti munhu angati unogona kupuhwa rakatonyorwa kare.
Mavhotera amakaita nezvamakaona mafambiro ari kuita sarudzo kuno kuAmerica, muchizvienzanisawo nezvamunoona kana zvamunonzwa kumusha?
Kumusha kunotinetsei nekuti nyaya dzinobuda dzekuti pane mamwe anotouya akatozadzwa kare. Kana uchiouya pamwe mamwe akashota asi vanhu vakarejista, panotozikanwa kuti munharaunda umu makarejistwa vanhu vakadai. So hauzova neconfidence yekuti pane kumwe kusabirira here kuda kuitwa ikapapo. And then vanhu vaivhota asi padhuze nepaivhoterwa ipapo waiti kana wapedza kuvhota paiva netebho yanga yakaiswa vanhu vachinzi uyai ikoko, kana wapedza kuvhota uyai muzorejista pano kuti mavhota. Saka kodzero yako haisi sikiretika. Kuriya kuti kana ukasaonekwa papapa haupuhwe zvikwanisiro, haupuhwe mbeu. Saka paitokurudzirwa kutonzi uya nekuno wapedza kuvhota toona chigunwe chako kuti wavhota tonyora zita rako.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare kuAlbany kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vatereri, mazuwa osa anotevera, tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda pamadande mutande edu anoti Facebook, WhatsApp, Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Hurumende inoti yakatanga chirongwa chekubatsira vanhu vane nzara mumaguta nemadhorobha nekuvapa mari yekutenga chikafu pasi pechirongwa checash for food. Chirongwa ichi chinonzi chatobatsira vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvisere uye chakanangana nekubatsira vanhu vanosvika miriyoni nezviuru mazana manomwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare makurukota nezuro, kurukota rinoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo, vakati bazi ravo rakapiwa mamiriyoni 13 emadhora ekushandisa pachirongwa ichi, uye vari kupa madhora masere pamwedzi kumunhu wega wega, asi achipiwa mari iyi iri Zimbabwe Gold kana kuti Z.
Chirongwa ichi chakanonoka kutanga nekutanga taida kupa munhu mumwe chete madhora masere ekuAmerica, zvinoreva kuti muri vanhu vashanu yaiwana madhora makumi mana tashandura kumazigi. Kana tichishandisa mutengo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 13, saka pazvakashanduka takachinja kuti tienderane nemutengo wavepo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 24, saka ndozvatava kuita.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kupa vanhu mari dzekutenga chikafu ari mazigi zvakanangana nekuda kusimbisa mari iyi, asi vamanyanya vanoti hazvibatsiri kupa vanhu mazigi nekuti mitengo yemuzvitoro yave kutevedza mutengo wedhora wepamukoto.
Zvinobatsirei nokuti uchipinda musupermarket makosti ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate ye40 30 35 40, saka in the immediate terms zvinotoreva kuti hakuna net benefit yekusara kune uyo anenge achipiwa mari iyo, because uri kuipiwa at a subsidized rate, but uchipinda musupermarket uchipinda muekonomy makosti ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate.
Chirongwa chehurumende ichi chinoitwa pamusoro pezvimwe zviri kuitwa nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program, UNICEF nemamwe. Vamwe vari kutambira mari pasi pechirongwa cheWorld Food Program neMercy Corps mumusha weSakubva kwaMutare ndimuzvare Memory Chaipa, avo vati vari kutambira madhora ekuAmerica 13 pamwedzi uye vari kubatsirika zvikuru.
Hapana chichapera mubaba, chekuti ndinoti panext ndokumbirawo food, ndokumbirawo sugar, zvese zvine zvakadini zvakarongeka kuburikidza nechirongwa chaod program ichakabatana nemisbook. Zvino upenyu hwangu hwachinja nekujeka.
Vaenderera mberi vachiti pasi pechirongwa ichi vanosungirwa kutenga chikafu chete.
Grocery ndo rinotanga kutenga mabasic needs. Zvimwe zvindinozonongoone change inenge yadini nyasara. Pane pekuti chikafu ka uine ufu nemafuta haungati hana chikafu, unongotsvaga mavhege wotobika sadza.
Sangano reUNICEF nderimwe rinobatsira nemari yekutenga chikafu. Vachipindura mibvunzo yedu veUNICEF vati kubvira muna zvita 2023 kusvika muna chikunguru gore rino mudhorobha rekaroi vakabatsira nemari vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu uye zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vaive vana vechikoro. UNICEF inoti mari iyi yakashandiswa mukutenga chikafu pamwe nekubhadhara mari yechikoro. Panyaya yekuti pari kuitwa rusarura pakupa chikafu vanhu vari kumaruwa, vamwewo vakati vese vanenge vaona izvi zvichiitika vanofanirwa kumhangara kubazi ravo kuti zvigadziriswe. World Food Program yakazivisa muna Nyamavhuvhu kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe uye vanoda rubatsiro kusvika mumwaka wekukohwa gore rinouya. Hurumende inoti uwandu huchakwira kusvika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri. Zimbabwe iri kuwana rubatsiro rwechikafu kunyika dzokumadokero dzakaita seAmerica kuburikidza nemasangano akaita seWFP. Russia yakabatsirawo Zimbabwe negorosi rinorema matani zviuru makumi maviri nezvishanu. Rimwe gorosi rakapiwa vanhu munyika gore rapera rinonzi rakabvawo kuChina, iyo yakapa Zimbabwe matani zviuru zviviri zvegorosi nemupunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangushi.
La Vatereri, tinokumbira kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, muenda pakanzi updates, mwotsvaga pakanzi VOA Shona, mwotifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaMatthew Miller nechipiri, vakakurudzira kuti kurwiswa kwevanhuwo zvavo nemauto eSudan Rapid Support Forces kupere. VaMiller vakayambira kuti vane chekuita nekupesvedzera kuurayiwa kwevanhu muSudan vachatorerwa matano. Zvombo zveAmerica zvakarova nzvimbo dzechikwata cheIslamic State dzine chitsama muSyria svondo rino ndokuuraya varwi vanogona kusvika kumakumi matatu nevashanu. Izvi zvaziviswa nemuzinda mukuru wemauto eAmerica kana kuti US Central Command. Vanhu vemuBotswana vari kuvhota nhasi musarudzo yekuti voramba vachitungamirwa nebato riri pakati pemapato emuAfrica atonga kwenguva yakareba reBotswana Democratic Party here kana kuti mapato anopikisa. Bato reBTP riri kutungamirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kukwidzana navaMasisi varume vatatu vanoti mutungamiri webato guru rinopikisa Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDumaboko, vaDumelan Solution veBotswana Congress Party kana kuti BCP, vamipato reapiri veBotswana Patriotic Front kana kuti BPF. Bato rinenge rakunda nhasi richatungamira nyika kwemakore mashanu anotevera. Nyaya dziri kutariswa nevari kuvhota dzakawanda asi kunyanya mamiriro eupfumi. Pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 million, vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% havana mabasa. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete ndo vari kutarisirwa kuvhota. MuBotswana mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuteverawo zviri kuitika munyika iyi sezvo zvine chekuita nemagariro avo munyika iyi. Gogo Miriamura Ambi vanobva kukwekwe avo vanorarama nekuruka vhudzi muguta reHaburoni vanoti tarisiro yavo kuona vaMasisi vachikunda.
Chikumbiro changu ndechekuti vaMasisi kana vachinge vahwina ngavataure neshamwari yavo. Shamwari yavo igadzirise zvinhu kumusha, tidzokere kumusha, toda kunogarawo pamusha dzedu. Ndinemba ini kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPatrick Nyamadzavo vati vaMasisi ndivo chete vanonzvisisa namwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Yangu baba ndiri kuti zvirambe zvakamira sei zvotina Masisi. Bakanzi vapinda vaiti achionetsira matiri muno takagara pano patingi panavo. Vose mashoko avo anotaura asiwa.
Asa mai Sylvia Aaron avo vanotengesa panokwirirwa mabhazi muguta reHaburoni vaudza Studio 7 kuti vachagamuchira chero chichabuda musarudzo dzanhasi nekuti Mwari ndo vanosarudza vatungamiri.
Kana waine shure yekuda mwanamukomana asuka po mwanamusikana ungamurasa unomutambira. Asi Mwari akakupa kuti mwanamukomana wangoziva kuti unodini futi unotambira. Saka panguva inoyo takafanemuka dzakazvitakura takamirira chatichapiwa naMwari.
Sarudzo idzi dzine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vakaita seUDC vari kupomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of South Africa vamunjodzi Mutandiri vanoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kugara zvakabatira uramaoko panyaya anotungamira Botswana nekuti dunhu rose rinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Handifungidziri kuti vangave vindictive kumaZimbabweans ese zvavo nekuti vanoziva kuti kana nyika ichiita matambudziko kazhinji kacho anenge achibva kuutungamiriri kwete kumaordinary citizens, mamwe acho anenge achitoriwo mavictim. Saka handifungidziri zvangu kuti zviri zvirikuitika zvinotiudza kuti policy ichachinja yekutambirwa kwemazimbabweans.
Vanhu vanotarisirwa kupedza kuvhota nenguva dza 8 manheru ano, asi zvinenge zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vakaremara vari kuchema chema kuti vari kubatwa zvakaipa pamasaisai kana kuti pasocial media nevasina kuremara, avo vavanoti vanovashora, kuvatuka kana kuvanyaradza mumagurupa akaita seWhatsApp kana padande mutande reX, vachivati havana zvavanoziva nekugona nenyaya yekuti vakaremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pahurukuro dzakaitwa nemasangano evakaremara paWhatsApp nemusi wemuvhuro. Vakaremara ava vakaburitsa nyunyuto dzavo vachiti veruzhinji vanotaura mashoko anozvidza vakaremara kana paine hurukuro kana magakava anenge achiitwa padande mutande. Muimbi anozikamwa nezita rekuti Deusta Deutish Muzviba, uyo akaremara gumbo, akati ava nesvondo achishoropodzwa mugrupu remasvingo Hotspot.
Grupu muvanhu anenge achiva zvakawanda aye ichichirema ende muimbi, kuimba hakuna kwakobetsera plus chero kwazobetsera muvanhu avateereri chirema vakushaura kutiwo mashoko iwawo ekuti munhu wemusikana vanhu avarori munhu akaremara ndiani anodaurora chirema chinoimba.
Muzvare Agnes Gurune vakati ivo nevamwe vavo vane usope vanosangana nematambudziko aya. Vakatiwo pane izvi revamwe baba riri kutenderera pamasaisai richishora vane usope.
Vane mashoko avakataura atotenderera pasocial media okuti hatina mati nevanhu vane usope, vanhu vakamenyewa, isu chinamato chedu chichidzika, hachina kumboti tibate musoro vanhu vakamenyewa ivavo. Saka ivaindi kuti izvozvo izvozvo zvinotibata, zvinotiremera.
Mumwe mushandisi wemasaisai asina kuremara vaEfrem Guyo vanoti vazhinji vasina kuremara vanoita izvi nekusaziva mashoko ekushandisira vakaremara.
Pamwe pacho tinenge tisingatozivi kuti zvatinotaura zvinobata-bata vakaremara, pamwe tinenge tichiti tiri kutamba hativashori tichida, pamwe kutori kusaziva chaiko.
Vanorwira kodzero dzevakaremara kusangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust kana kuti ZIDAET Ishe Chimba neMagudu vakabva mugwadi vanoti vasina kuremara vanoda dzidziso yakasimba kuitira kuti vasashoropodze vakaremara pamasaisai.
Kuremara hakusiko kukonewa, munhu akaremara anogona kutoita zvikurusa kudarika vasina kuremara.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vari gweta vamadhokushivasa vanoti nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevanhu kusanganisira vakaremara padande mutande, nekudaro vanenge vavhiringidzwa vanofanira kumhanara.
Hongu kune mutemo unonzi Cyber and Data Protection Act. Mutemo uyoyo ndiwo mutemo wakaiswa uchiisirwa kuti munhu anenge achiona sokuti anenge atyorwa kodzero dzake atukirirwa kana kuti pashandiswa nzira dzaanoona sokuti hadzidziwo matauriro anenge akanaka pachiiswa zita rake mukati, anokwanisa kunge achienda kundosungisa munhu anenge aita izvi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare yavo, asi vanomirira vakaremara mudare reSenate amai Anashiri vanoti
imhosva kushungurudza munhu, kudzikisira munhu nokuti akaremara. Hapana munhu ari pamusoro pomutemo, saka bumbiro redu rinotichengetedza chose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vanokokera hurukuro kana makakava vanofanira kuita izvi vachengetedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira vakaremara, kuitira kuti pasashandiswe mashoko anozvidza vamwe. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro vepamusoro veStudio 7 makadi zvenyu vana mukoma Janga. Ya, ini ndinoda kutaurawo zvinhu zviri kuitika kunharaunda kwedu. Ndiri muno muSouth Africa asi kumusha kwangu kuZimbabwe paGokwe Chivinjelele muri kuitika zvimwe zvinhu zvakaoma izvizvi. Chivinjelele vapinda kungotora mombe dzavanhu. Studio yako ikaita mhosva isina chunhu kunotobva zvinhu pauri. Ndichitaura kudai pane vamwe mai vanomwana wavo akaita mhosva mwana uyu wakura anotova nemusha wake asi pasina vanhu pasina chii akatuma mapurisa avo kuzotora mombe dzaamai avashanu zvezvivi vari kufamba vachiinda kumutemo asi mutemo unoti hai hakuna muzimbabwe munhu unoripira munhu wakura saka mapurisa oti ndai munopiwa tsamba yakatonga yachona munyoregwetsamba na mutemo oti munyoregwetsamba na njelele kuti tione matongero akaita njelele uya unoramba netsamba
dai ringaiwo mameseji edu maanenguva musika mavereng ndoda kutaura pamukusoro peana mukoma Shadrick Shava vari magavhumendi avo naana July Moyo mari iyoyo yevanotora hatina mabasa isusu imari yegirandi inofanira kupuwa ana mbuya vakura nevana vanongavo vanoenda kuzvikora vasingakwanisiwo kuwana mari yekubhadhara chikoro ivo vane vanogara pamusoro pemari voyazvokutora mari iyoyo vapedza vanondorwa kuti masankisheni ngaabve ivo vechiita masankisheni zvane zuro chaiye chaiye
vanhu pastudio 7 muritei muri yezimbabwe mese muritei haini ndiri kumozambique ndiri kupinda ndichitora zviri kuita baba munangagwa ari kuyema neferevimo kuno kumozambique besu kunini tiri kuchema kuti ferevimo harichaidi manje amunangagwa anondoti ko yema neferevimo chiini chemunorwira kuno kumozambique muri kutadza kugadzirisa kwenyu kuzimbabwe chiini chemakanasira kuzimbabwe meuya kumosha mozambique amunangagwa musadaro
madiko mukoma jonga mukutaura namugezi zano pf munhu kwete vanhu vezimbabwe havadi zano pf vadi zano pf munhu tikati vanhu tinenge tanyeba hauka mukoma jonga kuti zano pf inotaurwa kubotswana kusouth africa kunamibhia kumozambique haukam kusouth africa kunongodzi zano zano pf zano pf iri kupindira manyaya dzezvematongerwo enyika takazova zvakaitika kumalava zano pf iri kupindira chii zano pf sei vamunangagwa vasingadzori boka rekwavo kuti imi siyanai nazvo vamwe takavaona vachibuda pamatv tavhotera felerimo isusu vezimbabwe tinototenda nekuti tavhotera felerimo tinoda zvinhu zvaka sei muchibuda pazvinhu zvakadaro muchiona kuti nyika yenyu magara hamusati magona kuigadzirisa but muri kubuda pamatv
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu kuno kustudio 7 hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 todzokorera zvakare nhamba +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko vateereri muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na8pm nhasi apo tinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo dziri kuitika muno muamerica nechipiri chinouya kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 tinodzokorora zvakare nhamba +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 1360 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vaimbove mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi amai kamala harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro nhasi takupai hurukuro yataita namuzvare teresa dangwa avakavhota kunew york hurumende yotanga chirongwa chokupa vanhu mari yekutenga chikafu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina sitandikile musanga